Bhaibheri rinochinja upenyu. Hapana chimwe chandaida kupfuura baseball. Yakataurwa naSamuel Hamilton. Gore rekuberekwa 1928. Nyika Costa Rica. Nhoroondo youpenyu. Ndaida baseball zvakanyanya uye ndaibheja. Mararamiro andaiita. Ndakakurira muguta rePuerto Limon. Riri kumabvazuva kweCosta Rica. Mumhuri medu taiva 8, uye ini ndaiva wechi7. Baba vangu vakafa pandaiva namakore 8. Saka takakura tichicheketwa naamai. Baseball ndaiida chaizvo. Ndakatanga kuitamba kubvira ndichiri mudiki. Pandakanga ndava kuda kusvitsa makore 20, ndakabva ndajoina kamwe katimu kebaseball. Ndava namakore kuma20. Pane mumwe murume weimwe timu yebaseball akati ndiende kundotambira timu yavo yaibhadhara yaiva kuNicaragua. Panguva iyi amai vangu vairwara uye ndini ndaivachengeta. Saka zvakanga zvisingaiti kuti ndiende kuNicaragua. Pava paya, mumwezve murume akati aida kuti ndipinde mutimu yenyika yeCosta Rica, iyo yaivawo navamwe vaibva mune mamwe matimu madiki, ndichibva ndabvuma. Ndakatambira timu yeCosta Rica kubva muna 1949 kusvika muna 1952. Uye ndakatamba magemu akawanda kuCuba, Mexico nekuNicaragua. Ndaiva baseman uye ndaiigona. Pane mamwe magemu 17 andakatamba uye handina pandakatadza kubata bhora. Ndainzwa ropa kumhanya vanhu pavaindikuza. Ndinorwadziwa pandinofunga mararamiro akaipa andaiita. Kunyange zvazvo ndaiva nemusikana wangu, zvemadhirezi ndaizvida, uye ndaidhakwa. Rimwe zuva ndakadhakwa, uye pandakazomuka mangwana acho, ndakatadza kuziva kuti ndakasvika sei kumba. Ndaiita zvokubheja pamitambo inonzi domino, uye ndaitamba loto. Panguva iyi, amai vangu ndipo pavakava mumwe wezvapupu zvaJehovha. Vakamboedza kuti ndidzidzo Bhaibheri. Asi panguva iyoyo zvakaramba nekuti ndaishaya nguva yacho nenyaya yebaseball. Nguva yekudya yaitopfuura ndiri patraining uye ndaisambonzwa nzara nokuti pfungwa dzainguva pabaseball. Hapana chimwe chandaida kupfuura baseball. Asi pandakanga ndava nemakore 29, ndakakuvara zvakanyanya tichitamba rimwe gemu pandaida kugama bhora. Pandakapora, ndakabva ndarega zvekutamba baseball. Ndakanga ndava kudzidzisa matimu madiki aigara pedyo nekwandaigara. Kuchinjwa kwakaitwa upenyu hwangu neBhaibheri. Muna 1957, ndakakokwa kugungano rezvapupu zvaJehovha raitirwa mustadium yandakambotambira baseball. Pandakaendako, ndakafarira kudzikama kwaive kwakaita zvapupu. Painge pasina ruzha serwaitwa vanhu pavaitamba baseball. Izvi zvakaita kuti nditange kudzidza Bhaibheri nezvapupu. Ndichibva ndatanga kupinda misangano yavo. Zvinhu zvakawanda zvandakadzidza muBhaibheri ndakazvifarira. Chimwe chandakaona ndezvakataurwa naJesu paakati mumazuva ekupedzisira. Vadzidzi vake vaizoparidza mashoko akanaka eumambo hwaMwari pasi rose. Ndakadzidzwa kuti vaKristi vechokwadi havaiti basa rokuparidza vachiitira kuti vawane mari. Jesu akati, "Makagamuchira pachena, ipai pachena." Mateo 10, verse 8. Pandaidzidza Bhaibheri, ndaienzanisa zvarinotaura nezvandaiona zvichiitwa nezvapupu zvaJehovha. Ndaiyemura kushanda nesimba kwavaiita, vachiparidza mashoko akanaka eumambo hwaMwari pasi rose. Jesu akataura kuti vaKristu vanofanira kuva nerupo, uye ndizvo chaizvo zvinoitwa nezvapupu. Saka pandakaverenga Marko 10, verse 21, ndichibva ndaona mashoko aJesu kuti, "Uya uve muteveri wangu." Ndakabva ndada kuva chapupu. Asi zvakanditorera nguva kuti ndiite zvaienderana nezvandaidzidza muBhaibheri. Semuenzaniso, ndakanga ndava nemakore ndichitamba loto, uye ndaiva nenhamba dzandaigara ndichidzokorora vhiki nevhiki ndichiti ndichaita mhanza. Asi ndakadzidza kuti Mwari anovenga vanhu vanonamata Mwari wemhanza yakanaka, uye vane makaro. Isaiah 65, verse 11. Saka ndakabva ndasiya zvokubheja. Vhiki iroro, namba dziya dzandaibheja ndidzo dzakahwina. Vanhu vakandishora nokuti vhiki iroro ndainge ndisina kubheja, uye vakandi manikiza kuti ndisasiya zvekubheja, asi ndakaramba. Handina kuzombobvira ndaita zvekubheja zvekare. Musi wandakabhabhatidzwa sechapupu chaJehovha, ndakasangana nomuedzi waida kuti ndiratidze hunhu hwangu hutsva. VaEfeso 4, verse 24. Manheru iwayo, ndakadzokera kuhotera kwandakanga ndichigara ndichibva ndaona musikana wandakambodanana naye akandimirira padhoo remandaigara. Akati, Semisha, ngatimbofarei nhasi. Ipapo, ndakabva ndamuti, handisi kuda. Ndakamuyeuchidza kuti ndakanga ndava kuita zvinodiwa naMwari. Akabva ati, watishi? Ndiyokubva atanga kutaura kuti zvinotaurwa neBhaibheri nezveufevhi hazvina basa, uye akaedza kundimanikidza kuti tidzokerane. Ndakapinda mandaigara, ndichibva ndamukira dhoo panze. Ndiri kufara kuti kubva musi wandakava chapupu muna 1958, handina kuzombodzokerazve kumararamiro andaiita. Kubatsirwa kwandakaitwa. Dai ndainzi ndinyore nezvekubatsirwa kwandakaitwa nokudzidza Bhaibheri, ndaizonyora riri bhuku chairo. Iye zvino ndava neshamwari dzechokwadi, ndava kurarama upenyu hune chinangwa uye ndava kunyatsofara. Baseball ndichiri kuifarira, asi haisiyo yandava kukoshesa. Pandaitamba baseball, ndakaita mukurumbira uye ndakaita mari, asi zvese izvi zvakapera. Asi ukama hwangu naMwari, uye ushamwari hwandiinahwo nevandinonamata navo zvinogara nokusingaperi. Bhaibheri rinoti, nyika iri kupfuura pamwe chete nokuchiva kwayo, asi uyo anoita kuda kwaMwari anoramba aripo nokusingaperi. 1 John 2, verse 17. Iye zvino, hapana chandinoda chinopfuura Jehovha Mwari nevanhu vake. Ndipo panoperera nyaya yacho.